Mumwe wakange vari pamusangano wanhasi mamutare amai Violet Muruwe wemugadza vati nguva zhinji madzimai anoshungurudzwa haaendi kunomhanara kushungurudzwa kwavo kumapurisa nepamusana tekuti mapurisa haatori matanho akakodzera. Amai mugadza vatiwo vanenge vashungurudzwa vanodzwa kuti vanotore munhu wavarova voenda naye kukamba izvo zvisingakwanisike.
Tinosangana nematambudziko emadzimai vanorwana nababa vasingaripoti nyaya dzavo vakati wande. Zvimwe zvacho zvinobvira kumapurisa. Ukasvika warohwa nemurume uchiripota nyaya yako vanoti anokunyorera tsamba kuti dzokera kumba undotora murume wako uye naye.
Studio 7 inokwanisa kutaura nemapurisa vanoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munharaunda vepolice community relations liaison office kuti tizwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe ataura pamusangano uyu amai Samantha Marowe vatiwo vadzidza zvakawanda zvinosanganisira kuti ivo vakaenzana nevanhurume pane zvese sezvo zviri mubumbiro remutemo wenyika. Amai Marowe vati madzimai anosungirwa kushanda sezvipangamazano kune vamwe vavo vanenge vachishungurudzwa zvakare vasakurudzire kurodzwa kwevana vasati vakodzera.
Ndauya pano pakodhe tikodzidza kuti ndizive kodzero dzangu samai kuti ndine masimba ekuita mudzidzisi, ndine masimba ekuita kana mutungamiriri wenyika. Ndozvandadzidza pano pakodhe ndadzidza zvekuti hatifanhi kubata vana tichiabhusa kana kuti vana varorwe vaite maearly marriages. Tinofanirwa kuti vana varorwe nenguva yavo.
Amai Gracia Hamba vatiwo semadzimai vanosungirwa kubatana nevamwe vachiyamura vakatarisana nekushungurudzwa mudzimba.
Ndauya pano pakodhesi nhasi tichidzidziswa nezvikodzero zvedu semadzimai kuti hatina kutsauko wakasiyana nevarume. Tinogona kungoitawo mabasa akafanana nevarume. Ndozvatichadzokawo kumba tichidzidzisa vamwe.
Vapo Shekede vekodet vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanangana nekupa dzidziso kumadzimai pamusoro pekodzero dzavo munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe kuitira kuderedza nyaya dzekushungurudzwa kwavo.
Tichiprojekti yedu ichi tinoti madzimai vazive marights avo, vazive marights avo ekuti so that kuti vazive marights avo to be able to identify maissues egender based violence, maissues of exploitation, my issues of sexual abuse dzavanogona kusangana nadzo. Because takaona kuti vazhinji madzimai vanogara kumaruva havazivi chinonzi chii marights avo.
Madzimai anodarika 40 apinda mumusangano wanhasi vachibva kumatunhu anoti Dora Murowe, Zimunya neRowa mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 namutare ndini Ledha Moyo.